Danho ratorwa nehurumende rekurwisana nenhau yezvinodhaka idanho rakanaka, asi dambudziko nderekuti tinenge tatinonokei senyika, sezvo dambudziko iri rakomba uye rapararira nyika yose, uye pari zvino izvi rava kubata mazero akasiyana-siyana, zvese zvichisanganisira vakomana, vasikana nevanhu vakuru.
Munoona vachibudirira here neurongwa hwavari kuita ihwohwo, kuita maroadblock nekusecha vanhu? Tichiona kuti iri idambudziko rinonzi ratandira mumapoka nenzvimbo dzakawanda munyika yose.
Pari zvino ndingati zvinotinetsei kuti titi tingarikunde dambudziko iri, nekuda kwekuti vanhu vatiri kunangana navo handivo vatingati vari kukonzeresa kuti tive nedambudziko irori rezvinodhaka. Vamutukudzi vakamboimba chimbo chekuti ongorora chaita kuti mutsoro uteme, nekuda kwekuti senyika tinofanira kunge tichitageta madrug lords nevacho masuppliers, nekutageta zvekare kuti iwo madrugs aya ari kumbopinda sei munyika, opedzesera akunotorwa nevana vechikoro, opedzesera onotorwa nevakomana nevasikana, iye zvino obata vanhu vakasiyana-siyana, vanhu vese. Saka tingadai tichitarisa source naiwo kunyanya-nyanya atingatiwo madrug lords.
Veruzhinji sei vasiri kutorawo matanho ekunge vachinyevera kana kuruma nzeve mapurisa pamusoro pevanotengesa zvinodhaka.
Chinonetsa ndechekuti chero nharaunda yatinogara madrug lords aya anozivikanwa. Saka chishuwo chedu ndechekuti dai paiswa maprogramu anonangana neivavo madrug lords, nokuda kwekuti vanhu vari kusungwa ava havana kana nebasa rese ava. Vanhu vaivai vanezenge vaakutongotengawo madrugs, vamwe vanoshandisa madrugs nekuda kwezvinhu zvakasiyana-siyana. Vamwe vanofungidzira kuti madrugs anokwanisa kumbopedza nhamo dzavo, vamwewo ndoo vagarawo vari kuda kutongotorawo madrugs nekuda kwekuti vatopinda mazviri. Saka kuzvikunda pari zvino izvi kunokwanisa kutinetsei, nekuda kwekuti vanhu vatiri kutageta handivo vari kukonzeresa kuti pave nedambudziko iri.